amaembeze chinoputswa vanogara kwamudzimu kuhurungwe vanotengesa uswa mumugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu. Amai chinoputswa avo vakatanga kutengesa uswa makore gumi nemashanu apfuura vanoti vanowana mari inosvika madhora makumi matatu pasvondo iyo vanoraramisa mhuri yavo ine vana vashanu. Vanoti vangadai vachiwana mari yakawanda asi vanotenga vave kuita vashoma zvave kuvamanikidza kutengesa uswa hwavo nemari shoma kuti vakwanise kutenga sipo nezvimwe.
Tatisi pakuronga kwedu tenge tichitira kuti mabhazi redu zviripo 5.50 zviripo 10 ii tichibata tiripo 5.5 saka tiripo 5.5 mabhayo edu anenge auya takataurirana vegona kuti torora tiripo 10 dhora zvino vamwe vanoramba manje zvino nenhamo manje yengongo tikati ndikotengesa ndione
mumwe mugaro wekumakuti amai Margaret Mupandaguta vanoti kurarama kwavo kwose basa ravanoziva kutengesa uswa. Amai Mupandaguta vanoti bhizinisi rekutengesa uswa radzikira zvakanyanya nekuda kwekuderera kwevanoshanya munyika kana kuti matories. Ambuya Mupandaguta vanoti vaigamuchira vaishanya ava vaivaka dzimba dzaitsirirwa neuswa idzo dzaifarirwa zvakanyanya nevaishanya ava. Amai Chedza Zvikomborero vekunyamakate vanotiwo vanowana mari inosvika madhora makumi mana ekuAmerica iyo vanoshandisa kutenga zvekudya zvakaita semafuta ekubikisa nekuzora sipo munyu nezvimwe.
Chibage tinorima chatinotenga isipo mafuta pamwe pacho tinenge tarimawo kana zvazvishoma towedzera nesautiwo nezvimwewo zvokushandisawo kumumba medu kuzora mafuta.
Mutauri webazi reema mudunhu remashonaland west vamunyaradzi Nariswa vanoti vanokurudzira kuchekwa nekutengeswa kweuswa vachiti zvinoita kuti vanhu vachengetedze masango sezvo vachiwana raramo kuburikidza nekutengesa uswa. VaNariswa vanotiwo kuchekwa kweuswa kunoderedza kutsva kwemasango uye vanoti ema inopa rutsigiro rwemajeko ekuchekesa uswa kune vanenge vachida.
Vajena seema tinokurudzira zvikuru macommunities kuti vaite maprojects akafanana nekucheka uswa vachitengesa. Maprojectsiwo zvakare akafanana nekuti macommunities vagare vagadzire atinoti mahay bales ekukohwa uswa kuti vozopa mombe pai patinenge tamuchirimo. Zvakanakirei? Zvakanakira kuti iwo uswa ndounopa kuti moto wemasango utsve tirasikirwe nemudziyo dzimwe dzenguva tirasikirwe neupenyuwo zvakare. Saka macommunities vakaita maprojekt iwavo zvinodzora uwandu hweuswa hunotsva watingati pachirungu fuel. Ende zvakanakirawo zvakare nyaya yekuti vabereki vagari varimi vanenge vakuwanawo chouviri kubva kuuswa uhu.
Uswa hunotengeswa uhu hunenge hwamera mumadhunduru muminda nehumwe hunenge hwamera mumasango. Ema inokurudzirawo kuti vanhu vacheke nekuchengeta uswa hwekuzopa mombe kana kuti hay bales sedanho rekuderedza uswa hunotsva. Bandiko iri ragara richikurudzira kuchengetedzwa kwenharaunda richiti rinoshushikana zvikuru nekupiswa kwemasango izvo rinoti zvinokonzera kurasikirwa kweupenyu hwevanhu pamwe nezvipfuwo. Kupiswa kwemasango kunonziwo kunovhiringidza zvirimwa muminda pamwe nekuparadza mafuro ezvipfuwo. Mwedzi wapera ema yakazivisa kuti matunhu ese emumashonaland pamwe nemanikaland nematebeleland north ane mikana yakakura kwazvo yekukanganiswa nemoto yesango munguva dzekupisa kwekunze uye inoti iri kushanda zvakasimba kupa vagari venzvimbo idzi zvekushandisa mukudzima moto nekucheka uswa uye inokurudzira kugadzirwa kwemakombe ekurasira dota iro rinogona kunge riine moto unogona kuzokonzera kutsva kwemasango. Vaputi vefodya vanokurudzirwawo zvakare kuti vadzime zvigusvani zvefodya vasati varasa sezvo izvi zvichizogonawo kufutidzwa nemhepo zvopedzisira zvapisa masango. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.